Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinopa hurumende kusvika musi wechina kuti ipindure tsamba yavo pamusoro pemusangano wechimbi chimbi wariri kuda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari mulupane nhasi kucherechedza zuva revechidiki. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUkraine muchinyararire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vachivakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council kuti nyaya yemihoro yevashandi ikurukurwe. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi iri vachatina musi wechina zvondorino sangano ravo richaita musangano wekubvumirana danho guru rekutora.
Vashandi vehurumende vari kuchema zvakare nenyaya yenyaradzo iyo yavari kuti yakabata mari dzakawanda zvikuru kwazvo pamuhoro yavo musure mekunge hurumende isati yavawedzera mari. So tikatarisa vashandi vazhinji havana mari yebond component yavakatambira nemusoro kana kuti inotenga. Vakatambira mari shoma zvikuru kwazvo zvisingakwanisi kuti vadye nemhuri, vakwanise kuenda kuchikoro, kuendesa vana kuchikoro, vakwanise kupfeka mumwedzi wandira nemwedzi wakukadzi. So chikumbiro chedu mutsamba yedu yatanyora ndeyekuti deva Mavhima nevamwe vavo vaingagara pasi vakaronga musangano wechimbi chimbi kuti tione kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende.
Saka chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi vachinosenga?
Muzuva ranhasi tashanyira hofisi yegurukota rezvevashandi vapo Mavhima. Manegotiators ese vari 9 vaifumira kubata jongwe muromo vakananga kuofisi yavamavhima. Tichisvika kuofisi kwavamavhima hatina kukwanisa kuvaona. Tasvika zvichinzi vamavhima havapo, vakabuda vakaenda on government business kulupani. Tikasangana navamatongorere vanova chief director muministry of labour, vakabvuma zvikuru kwazvo kuti meeting yatanga tiri kuti tauya kuzoti tiite nehurumende vanga vari kuona kukosha kwayo. Shure mokunge vashandi vehurumende vari kuchema kuti mari dzavatambira kubva pana January February hadzina zvadzichatenga. So mushure mokunge tazotaura navo tazonyora gwaro ratanyorera kuna vamavhima tichivayeuchidza kuti vashandi vehurumende vakapedza gore rapera 2022 mari dzavari kutambira dzisaita. So taifungawo kuti hurumende sinzi iri hurumende inoti mutungamiri wayo anoti anoteerera vashandi vachaita kuti pana January apa zvinhu zvinge zvakanaka. Asi tiri kuona kuti minista vakataura vakati tichasangana mufirst quarter. Tikatarisa first quarter yakutopera. So tiri kuona kunge hurumende iri kuda kungotenga time. Uyezve tikatarisa takanyorera kuna minista vamavhima musi wa5 January. Kubva musi wa5 January kusvika pari zvino hatina mhinduro yatati tawana ichitipindurai maererano nemeeting yatanga tuda kuti tiite iye zvemuhoro yevashandi vehurumende. So vanomiririra vashandi vachitaura nezvemari dzavo vaenda vari vapfumbamwe kuofisi yavamavhima. Vadaro vakazonyora gwaro rataendesa kuofisi kwavamavhima tichivayeuchidza kuti devanga vagara pasi nevamwe vavo vepublic service commission, minister of finance vadana musangano.
Vachinosenga, muri kupa hurumende kana kuti minista nguva yakadini kuti vapindure tsamba yenyu? Uye kana pakasava nemhinduro nenguva yamunotarisira kana kuti yamunoda, muchatora danho ripi kuti zvinhu zvigadziriswe?
Sevashandi vehurumende panguva yese tanga tichitarisira kuti hurumende ichauya tebho totsaura tokurukura, nekuti tinovimba nechivimbo chokuti sinzi mutungamiri wenyika akati mutungamiriri anoteerera kuvanhu. Taatichifunga kuti makurukota ava Munangagwa achadana musangano this week, asi sevashandi vehurumende kana vasina kudana musangano wechimbi chimbi tichagara pasi zvakare toona kuti todini, nekuti mari yatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina chainotenga. Rinongori bepa rekuti mwedzi wapera mushandi atambira pati pasina mari yaatambira. Saka zvatiri kufunga kuti kana hurumende isina kutidana pamusangano wechimbi chimbi tichagara pasi toronga next step kuti todini. But pane mikana yakawanda yekuti kana hurumende yatadza kutinzwisisa kuti tive titaure yatichatora, yatiri kuti kubva musi wechina zvichienda mberi tikaona hurumende yaramba yakanyarara tichaitatora mamwe matano atisingakwanisi pari zvino kuti tikwanise kuzivisa hurumende ichatora matano api.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kuLupane, Matabeleland North, kumhemberero dzekucherechedza zuva revechidiki reNational Youth Day. Nezuro vakambomira zvishoma muBulawayo, uko vakatambirwa paJoshua Mkapo Nkomo International Airport nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vebato reZANU-PF uye mamwe makurukota ehurumende yavo. Dingindira rokucherechedza zuva revadiki regore rino rinoti Drug and Substance Abuse, a Threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vechidiki muZimbabwe vane pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekutaura nevechidiki kuNational Youth Endeavor pamusoro pezvinodhaka zvakaita semutororo, somutoriro, tumwa nembanje. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata imwe nhengo yevechidiki veZANU-PF vaAchford Guvare.
Tinofara zvizhinji kuti mutungamiri wenyika kana kuti vanoona nezveurongwa hwokuti zuva rakakosha ratinorangarira the late president panovava Comrade RG Mugabe rakava zuva ranga taipemberera tichifara riri birthday ravo, rakazoiswa holiday inova 21 February. Inova holiday yekuti nyika yose inonzi inge ichipemberera, ende riri zuva remayouth ratinotarisa kuti the late president RG Mugabe vanga vane mbiri yokumeka sure kuti mayouth ava empowered.
Saka zuva iri rokoshereiwo kwamuri imimi sevechidiki?
Zuva iri tinotofara zvisingaiti kuti mutungamiri ari peko zvinowe, mutungamiri ari peko zvinova President E.G. Mnangagwa, vanotedzera zvido zvevanhu, ende ivo vane mandra yavo pachirungu yavanoti leaving no place behind, kureva kuti nzvimbo dzese vanodzitarisa. Saka tinofara kuti this time holiday iyi ichanocelebratewa vanhu vari kuRupane, nokuti kumashure kwose kuti hatangojairira kuti zvinhu zvizhinji zvangoitwa muHarare. Asi iko zvino President vamunangagwa vari kuti aiwa, ngatibudei tichienda kunze kumaruzevha ikoko, nokuti hapana nzvimbo inofanira kusara. Saka tinotofara kuti kuendewa kumatinorth kwatiri kuita semayouth kuenda kumatinorth kupfurikidza nezuva iri kwakakosha zvisingaiti.
Ngatitariseiwo kuti kuLupane hakusi kure here nevechidiki vakawanda wanda munyika?
Zuva iri tichange tina president Idi Mnangagwa hurukuro iri nao zhinji hurukuro kana dingindira renyaya richange riri nyaya yekuziya nyaya dzemadrugs madrugs awa tiri kuti pasina ono kuti ari kuuraya shusha ive chidiki saka ndorichange riri dingindira ikoko tidzana kuti no vanhu vakaona vanhu vanotengesa madrugs ngavaripoti asungwe ngatibetseranei kurwisa madrugs.
Imwe nengo yevechidiki veZANU PF vaAshford Guvare vange vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wechidiki webato rinopikisa takudzwa ngadziore kuti tinzwe yepfungwa dzake.
Kuunganidzwa kwevechidiki navamunangagwa maringe nenyaya yekutora zvinodhaka zviri paviri. Chekutanga chinhu chakanaka kuti vechidiki vange vachiburitswa mune zvinodhaka. Asi zvekare tinofanira kutarisa kuti nhaurwa idzi dzinombobva pachii. Munoziva zvakaita mamirire enharaunda munyaya dzeupfumi. Vechidiki havana mabasa, vechidiki havana pavangati vangakwanisawo vachiisa chinhu muromo. Tinozviziva kuti nhamo yarura yanetsa kune vechidiki. Diki ramangwana redu rangova rima rega rega. Saka kutora zvinodhaka yangove nzira yevechidiki kuti pamwe vangakanganwa, pamwe vangararama kusvika muzuva rinotevera nekuti vatorerwa upenyu.
Mukoma ngadzore, kana muchiti vechidiki vatorerwa upenyu munorevei? Vari kutorerwa upenyu nanya?
Ndivo vanhu vari kuunganidza vanhu vachiti musatora zvinodhaka. Zvinodhaka izvi zvinombopinda sei munyika yedu yeZimbabwe? Saka zvoreva kuti pane mutemo dzinofanira kugadziriswa. Kana kuti pane mutemo vanofanira kunge varipo vachibatana simba kuti nyaya dzakadai dzinge dzichigadziriswa. Hatingatauri zvenyaya dzezvinodhaka kana hatingati madrugs pachirungu kana tisina kunge tabata avo vanopinza zvinhu munyika. Hatingatauri nyaya dzakadai tisina kunge taongorora magariro anoita vechidiki. Saka zvinoratidza kuti ihurumende yaora yava kutsvaga nzira dzekupinda nazo mune vechidiki kuvaunganidza hongo. Asi mari yenyika kaya haende. Tinozviziva kune matambudziko. Vanotengesa zvinhu izvi vanozivikanwa, vanodini kusungwa. Asi ndoo vamwe chete vanenge vari muhurumende kana kuti vanenge vane ukama neavo vanofanira kunge vachichengetedza vechidiki. Saka kureva kuti kwatiri kunanga ndoo rima. Asi zvinhu zvekuti tinofanira kunge tichigadzirisa.
Ko iro ramangwana renyu sevechidiki rozovei nechimiro chiripo ichi?
Sevechidiki hondo yedu iri pakunyoresa kuvhota. Sevechidiki hondo yedu iri pakubvisa ava vanouya nematambudziko avakange vagadzira ivo pachavo vachiita kunge ndivo vachatibudisa mazviri. Hatingati avo vagadzira dambudziko ndoo vanouya vachiti tisu ticharipedza. Zvambopinda sei zvinodhaka? Kana zvapinda muno munyika, chinoita kuti vacho vanozvitengesa kana vanozvibudisa vasasungwa chii? Saka ndoo vanofanira kunge vachiuya.
Zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe munyika?
Hatingati mabasa hakuna, hakuna chiri kuitwa, zvakare tonyarara sevechidiki. Saka kureva kuti pakange pane mukana dzemabasa, pakange pane mukana dzekuti munhu anoshandawo achigutsikana, achikura achiziva kuti mhuri yake ichaenda kwakati ari wechidiki, ramangwana rake rakajeka, unoitirei zvezvinodhaka? Saka vamunangagwa havakwanisi kuunganidza vanhu. Vangatiunganidza vanhu ibato kwete rinopikisa, asi bato richatungamirira, bato rakajeka ravachamisa richiti handei mberi tigadzirise zvezvinodhaka.
Mumwe wevechidiki webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change takudzwa ngadziore ari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPortland, Oregon muno muAmerica, muimbi Loveness Wesa anoti panguva iyo America iri kurangarira mabasa anobatwa nevanhu vatema mumwedzi uno wakukadzi, akakokwa kuenda kunodzidzisa zvizvarwa zvemuno nezvekune dzimwe nyika pamusoro petsika nemagariro nenziyo dzekuAfrica. Wesa anoti pari zvino ari kuita zvekurapa, asi achadzokera zvakare kunoita zvekuimba sezvo donzvo rake riri rokubatsira nekuponesa vamwe achishandisa nziyo dzake nesimba raMwari. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya huye naLoveness Wesa.
In 5 days ndine nchishanda ne ma youth, you know, ndoshanda nevana ndo farira vana saka ndichishanda nevana dzimwe dzenguva ndovadzidzisa music African music ne dance zvichitaura nezve Africa you know magarire edu kuAfrica zvatinodya zvekuita mitambo yainotambwa kuAfrica saka musi wa25 ndinenge ndichishanda ne non-profit organization dzainobatsira vanhu marefugees and immigrants vanenge vachibva kune dzimwe nyika vanenge vachibatsira vanhu vanobva kune nyika dzese kwete just Africa but inini ndichishanda ne Africa House vari kuinvita vanhu vese maimmigrants and refugees avo kuti vauye vazoexperiensa African culture through music and dance ndizvo zvandinochiita nezvimwe zvakawanda zvandinochitaura nezvazvo
muchange muchiimba nekutamba dzimbo dzekumusha here dzekuZimbabwe
inde ndichitotamba yes ini ndiri musician kaini ndiri muimbi saka ndino angu macompositions but macompositions achona they are based on traditional Zimbabwean music semunhu wekuZimbabwe no that's my roots saka zvese zvandinochiimba chero kutamba zvinenge zviri rooted pa culture yedu zvokuti ukatarira vanhu ukaona munhu unotoona kunge it's you because zvaanenge achinzwa achiexperiensa unotozvi experiensa through your own heart wakamutarisa saka that's when I realized kuti ukatarisa mumwe munhu it's you tiri munhu mumwe we are one that's one of the songs I use a lot kuti tionesane kuti you know kana mumwe munhu achinetseka ndinondonetseka that's where zvinonzi mazuva vanotaura nezvokuti oneness tiri vanhu vamwe tiri vanhu vamwe ukanyatsoitarisa meaning iyoyo is very deep kuti iwewo kana uchinetseka handingafari then there is something zvandogaranti dzidzisa kuti ubuntu sispirit youbuntu ndezvokuti munhu uri munhu hunhu kana uri munhu mumwe waachirwadziwa unorwadziwawo mumwe achitambudzika unotambudzikawo mumwoyo odawo kubatsira
saka vanenge vachida kutera mabasa amuri kubata semunhu aimboimba ari kumusha vanokuwana ipapi
a little bit nezo music mu social media ndakambomira a little bit kunyatsoita zviya zvandaita zvokuti vaya you know why uchinyatsofamba
murapi uye ari muimbi Loveness Wesa ari parunare kuPortland muno muAmerica na Marvelous Mhlanga Nyahuye we Studio 7 Chongombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti chipatara cheLouis Trichard Memorial Hospital muSouth Africa chakaramba nemwana ane mwedzi gumi vachida kuti mai vake vatange vabhadhara zviuru zvinomwe zvemari yemarand 7,000 rand mushure meoperation yakaitwa pamwana uyu. Amai vemwana uyu, Yvonne Moyo anobva kuChikota muZimbabwe, vanoti vakapinda muchipatara ichi nemwana wavo musi wa7 mwedzi uno akaitwa operation chipatara chikavaudza kuti kana vasina kubhadhara mari iyi havaizoregerwa vachibuda muchipatara nemwana wavo. Newsday makare vanoona nezvemabasa eUnited Nations muZimbabwe vanoti sangano ravo rinoziva nezvemhirizhonga iri kuitika munyika iri kutaurwa nezvayo nevane chekuita nezvesarudzo kusanganisira vemapato anopikisa. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yava kurambidza zvekare vabereki vanoda kushanyira vana vavo kuzvikoro zveboarding senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vakati kurambidza uku kuedza kumisa kupararira kwecovid-19 vachiti pari kuiswa zvirongwa zvekuti vana vechikoro vakwanise kutambira zvekudya nezvimwe zvinobva kuvabereki. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
First to be 7 muri sei ramukomatano rakawanda ndanokoma blessings zulu ndechiti muri sei ndechiti rufaro kwamuri una munhu studio 7 ndoyedi ndoda kusimbisa vana vezimbabwe ndechiti aiwa ngatibude tose tindovhota zvano pf yashumba isina mazino zviri pachena. Simuka mwana wezimbabwe Zano PF ya shumba isina mazino, yangu fana ne shumba isina mazino. Ya pereru kwa Zano PF ya shunguru zika Zano PF. Panote yelo ipapo, ndipo ipapo, nero. Aywa, do pache ipapo. Tasa jumtemo chwa shwa kise kudoko omesera bandi. Hakuna sikacha zoo nise zoo, nileo riku nze kwenye kawache wa wabu shwa mataiwa. Matongira kuti Zano PF ya kutonga nedemo SSS asisiri kuda kutunga miravana ya kuda kutonga nedemo kana chinu cha ora cha ora simuka mwana wa Zimbabwe simuka shuga chinyokoto ndaendaende tutenda na complexing sulu kuti simbisa kumunita udai panga basi na mimi chokwari cha jojo singa dai pasi na kuti ramba makashinga mara kuitire nyasha mara kuwedzere maropa fazo kusikana rina usikapiri ndatenda.
Pa Studio 7, muri Studio 7 magadi. Ichokwa adida mchikore madrugs la teke shera. Wana wangu wema zombi anozifambira. Edishino chikisa sasa tofu wapu. Zikuti about 57%. Ichokwa adi. Mkwa ya muskoro mkanguri gara. Magata sasa netuwa newana. Mnuzgira matincha tzitzi. Yenda ifunga kuti mapurisa awe ne command center ya madrugs. Isangowe operation inodarika. In a toll free number, a good moon, party, and one so good at of phone. I would Ningi Pacati Pacatu would take some drugs. It's not a Vidakanaban and Panama drugs, my Niki, I am Banjay's heads. Mono graduate of this end up a nature which I know Raya Nepumba. And the port graduate in Gawana, a command center, a mad drugs in a toll free number. But I don't tell you, and do anything go to our local police station with the endeavor at Panisakat. Nobody's a Mazengua or a reporter. She never gets his name.
In any angry Pana Everini, Minister of Education, Maya Vane Moyo Mukukutu, and this is the Vagambotaku and Bereko Wagan's way, record what the Bereko my arm. Mangoma Ministries argued out Bashandiva with their women, and no man is a got to tiro. Masoja anopiwa kokumaticha naiwe Everini wakanyararirei munhukadzi izvi tiri kuti nyika inovakwa nevakadzi iwo uri kutoputsa vana vedu muda kuti vaite sei vana vedu muda kuti vadzidze kupi muno muZimbabwe mapedzazvo makuti tikuvhoterei tokuvhoterai sei vana vedu vasingadzidze imi vanhu imi makaita sei koinda mine moyo yakaoma kudaro imi ipai maticha mari vana vedu vadzidze imbopaiwo maticha mari vana vedu vadzidze weverini ipa maticha mari vana vedu vadzidze tinorwadziwa isu vana vedu imi venyu vanodzidza kunze kwenyika saka musiri kurwadzirwa vana vedu ezvinotaa kuzviona kuti dzapolitics dzamakutoita dzekuti venyu vadzidze kunze kwenyika voya vachitsikirira vana vedu munomu vasina kudzidza
nhaye vedu wehurumende yezanupf yakati hwee kana ine pfungwa dzakakwana vanhu vari kuchema mabasa ivo vari kuda kutopfungura mabasa acho asi munyika hamuna mabasa vangapfungura futi vakazvimirira vakazvimirira mapato akazvimirira avazivi here kuti vakatopinzwawo vamwe vanhu mabasa ivavo saka voda zvekuvapfungura zvine hunhu here izvizvi izvozvi vari kungorambidza vanhu vanoita havo misangano yavo triple c echiita misangano pati napati vanongorambidza zvinorevei haa ZANUPF ngaidzidze manhu ngaidzidze haina chikoro vanhu vanochema kuti mabasa hamuna munyika ivo vakutopfungura mabasa acho zvinorevei
ndina sindafara zvangu kungenawo mustudio 7 hai ndikari ndichineseka kuti ndingenewo mustudio 7 ndafara zvikuru kuti nyendiwe ndingenewo mustudio 7 ndinotenda studio 7 yo ndinofarira zvakanyanya anga apa ndafara nacho ndakanimire vese vashamarari vemustudio 7 ndinovafarira vese ndatendani ndimaposa pandiredi pafuranahi tinotienda
ndinokumbirawo kubvunza kugavhumendi yedu kuti vanombozvizivawo here kuti kurarama kunyika dzevamwe uchinzi forena zvinorwadza sei vanhu vachinzi vari diaspora vari kusouth africa vari kupi kupi haisiri kureva kuti kwai kunonakidza kunotorwadza kutogara ikoko nokutoti kurarama uri forena zvinorwadza wai vasinawo tsipi nevana vari kufira mumasango neruzhinji rwuri kutsakatika nenyika rwukungoenda kwese kwese vongovaone kubatana nekuchinjawo zvinhu kungoti voti igarikewo munyika yedu. Tisaita sekuti dzava ava mapete ari padongo. Saka vadivo kunzwa tsitsi kuruzhinji rwevanhu rwaakudai kungotekeshera pasi rose. Nyika ipi isina munhu weZimbabwe? Aiwa, ngavatinzwirewo tsitsi vakuru vehurumende, because hei ha zvaoma izvi. Nyika dzati dzichibatwa sevaranda. Kumusha kwacho kusingaendeki, kugara kuno kwakusi kuda. Inhamo, ngavatisunungurewo please, ngavatisunungure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro muvhuro vakadzokera kuPoland kubva kuUkraine kwavakange vashanya muchinyararire vakasvika muguta guru reUkraine reKiev nechitima chakatora maawa gumi kubva kuPoland kwavakange vasvikira. Rwendo rwa kunyange hazvo vebato rinopikisa reRepublican Party vachishora izvi, rwendo rwaBiden kunyika iri pakati pehondo neRussia kwakakatyamadza vanhu vazhinji uye kwakarumbidzwa nevazhinji vachiti rwendo urwu rwakaratidza Russia iyo iri kurwisana neUkraine kuti hapana nyika inotya inoitya. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tione maonero avo.
VaBiden varatidza utungamiri chaiwo zvindo zvinoitiwa kana uri commander in chief uchida kuratidza kuti chii uri kusapota Ukraine nezviri kuitika. Unotopinda imomo muhondo macho woratidza kuti zvaratidza Putin kuti haasi kutyiwa nevanhu. Ende zvaratidza kuti Biden achine simba rekurwa mukati zvekuti haanga underestimatiwe sapresident sezve maybe zvaifungwa nemaRepublican kuti sezvo vachembera amunhu mukuru. Haanga haasisinawo simba rekuti amirire pazvinhu zvakaita sezvizvi. Saka panapa ndofunga aratidza kuti USA iri kumira neUkraine zvakaomara zvekuti even iye pachake anotosacrifisa kuendako chero mabhomba achirira.
Kuvanhu vokuUkraine, rwendo rwavaBiden urwu runoreva chii kwavari?
Rwendo urwu rwakakosha stereki kwavari. Runoratidza kuti USA iri kumira navo, haisi kucheuka muridzo nezvekuitika munyika yavo. USA iri kuramba ichisapota Ukraine nemaweapons kuti vakwanise kudifenda nyika yavo iri kuinvadiwa naPutin. And also zvinoratidza the whole world kuti hondo iri kurwiwa kuUkraine kuti maUkrainians kuti azvidifende paterritory yavo. Chinhu chakakosha chofanira kuti munhu wese anosupporta freedom nesovereignty mumacountries azive kuti mamwe womacountries in the world haabvumirane nezvekuitiwa naPutin.
Kana takatarisa muAmerica, zvaitwa navaBiden izvi zvingafarirwa here nevanhu muAmerica?
Oh yeah, for sure. I think maAmericans are investor their hard-earned money kusupporta Ukraine. Saka kana commander-in-chief wemauto eAmerica achiendako, zvinotoratidza kuti chinhu chiri serious and support iri nemari dzavo. It's like Biden aenda kunoinspect kuti mari dzavo dziri kushandiswa mushe, hadzisi kuwastiwa, because maAmericans sometimes vanombocomplainawo nekusupporta kunoitiwa zvimwe nyika kana kusina chiri ku buda chavanoona kuti chii mari yavo iri kunyatsoshanda.
Mutungamiri we tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzesindevele.
Thank you.